nyaya dzose dzinoita necheupenyu hwevanhu vemuzimbabwe dzinofanirwa kutaurwa neukurukurwa pachena zvisina kuchizirwa nekutya. Zvemuenzaniso, inini ndiri mumiririri weHarare Central ine Thomson Depot yemapurisa, ine KG6 yemasoja, ine One Commando yemasoja. Ndinofanirwa kuva ndiri munhu akasununguka kuenda ndinotaura navo ikoko nyaya dzekuti havana pekugara, mari dzezvikoro dzinoshota, vanhu vanoshayika vachiita rufu inobata maoko. Naizvozvo kana vanhu vakasaende vakakwanisa kuti vanotaura vachitaura nyaya dzavo, majenarisi akawana nyaya dzakafanana neidzedzo haafani kukuva achimbunyikidzwa nekusungwa neushichidzirwa munyika ino yeZimbabwe ine independence. Saka naizvozvo seinclusive government tinova nekutuka kukuru nyaya yekuharaswa kwemajenarisi, nokuti majenarisi ngaapuwe mukana wavo nechikamu chavo chekuti vakwanise kutaura nyaya dziri kuitika muZimbabwe. Dzingava dzemakuwa, dzingava dzechii, ngavataure zvidhibhetwe nevanhu kunzou. Munhu abude pachena achitaura kuti ini handina kutaura nyaya idzidzo kana kuti handina kusangana nemunhu iyeye, kwete kuti solution inobuda pakusunga umwe munhu.
Mataura imimi kuti sei hurumende mubatanidzwa munotuka kusungwa kwevanyori ikoko, asi kana vasungwa nerimwe divi rehurumende mubatanidzwa?
Hongu vasungwa nerimwe divi rehurumende mubatanidzwa, but hurumende mubatanidzwa inosungirwa ichibatanidzwa neinonzi Global Political Agreement, inova ine zvandinotaura pakuti hatibvumirani nenyaya kuharaswa kwemajenarisi, hatibvumirani nenyaya yekungosungwa-sungwa kwevanhu nenyaya yekuti vataura pfungwa dzavo, hatibvumirani nenyaya yekuti vanhu vanombunyikidzwa muZimbabwe muno, nekuti takawirirana kuti zvakaitika musi waJune 27 hazvifaniri kuti vazvichiripitwa muno muZimbabwe. So this is the official position of the inclusive government. Vanoita zvavanoita, vanoita zvavanoita, asi tiri kutaura inzwi reinclusive government as informed by the Global Political Agreement.